vanhu vakangouya vo vachidisturba meeting yakanga iripo yaiitwa nevatungamiriri kumaprovincial offices emusangano muguta rebulawayo musi wesvondo nezuro. Vakangokaruka kwakuya neyaniya dzanga dzina matanda, matombo, vamwe vanga vane mairon bar, vamwe vanga vakabata zvitina ndokutanga kupwanya mahwindo vachida kuponda vanhu vakanga vakaungana vari pamusangano.
Vakataura here chikonzero chezvavaitira zvese izvi?
Ini handina kuzviwa nokuti bongozozo racho raito chisa isi taatiri mukati. Ndaingohwa chete kutemwa kwemahwindo nematombo nemarwe, tichihwazve kupwanywa kwaitwa motikari dzanga dzakapakwa.
Zvinogona here kuti vanhu vakarwisa mahofisi emdc aya vanhu vemdc zvekare?
Sokunzwa kwandaiita nevanhu vaivaziva vaiti vadoma nemazita. Saka ndinopindura mubvunzo wenyu komuredziwande ndichiti hongu.
Mapurisa ari kuti chini nenyaya yakaitika iyi?
Ndakanzwa ini kuti nyaya yakakwidzwa kumapurisa nokuti kune vamwe vakakuvara zvakaitisisa. Vakatoendeswa kuchipatara chinonzi icho cheGarland House muguta imomo reulawayo.
Pamwe tinonzwa kuti imima hamusisiri mutauriri webato remdct.
Ndo zvandakataura kuti minyaya dzinotaura zvatisingazivi. Ini pano ndoda kuti mhuri yeZimbabwe yakaterera ndichiri mutauriri, handina mwadhi yandakapuwa yekunzi ndasaspendwa chero iye munhu angatanga nyora mwadhi yacho unotoshayiwa kuti unotangira papi.
Sekwakaitwa musangano kuBulawayo uko kuchinekwa kune rally?
Musangano inowanda zve musangano wekuBulawayo wanga ari wemdct, wokuchinoi ndakawawa kuti wanga vari wemdc alai. Sandimhosva ba kuti mdct inoita musangano.